Ininzi ni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi china kukazi 1-2019. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa pamwene makurukota avo nenengo dziparamende vanobatana neveruzhinji mukuchenesa nzvimbo dzavanogara pasi pechirongwa cheNational Cleanup Campaign icho chakatanga mwedzi mitatu yapfuura. Mumwe wevanhu vakapfurwa mumhirizhonga yakaitika mwedzi wapfuura ashaya nhasi yekuparire nyatwa. Vashandi vemunyika dzemuAfrica voratidzira pamizinda yeZimbabwe iri munyika idzi vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vashandi nehurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika pamwe nenyaya dzehupfumi dzozeya zvingave zviri kukonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo muZimbabwe. Masangano anomirira kodzero dzevana vadiki oshushikana nevana vadiki vakasungwa munguva yemhirizhonga achiti kodzero dzevana ava dziri kutyorwa nehurumende. Muchirongwa cheLife Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mhirizhonga pamwe nekubatwa chibharo kuri kuitwa vanhukadzi munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.